Rwanda, ropara teurwa, rondidzi kinura, ndikanga nwirei she zvivindi visirwe, ndikanga nwirei she zvivindi visirwe, ndokoni wachose, mirai royose, nyangwe ndikatsunga, ndikashingaira, makadzerepe asino mufiri, makadzerepe asino mufiri, ndinoshaywe zose, nguva simba njere, zose ndokumbira, ndichigwadamera, ndichinamatera chinjika noyoka, ndichinamatera chinjika noyoka, ndichipasi pano, kukase karofu, pakugurwa uko, ndichengete Jesu, imi mande baerwa munemi tovanda, imi mande baerwa munemi tovanda, mwari vatatu mumwe, itaku tete kude, nokuti wakatida, wakazo tipa Jesu, watipa mweya wako okuti popolera, watipa mweya wako okuti popolera, rumbedza iwe dinga, rumbedza iwe nyika, rumbedza iwe gungwa, nesunga tirumbidze.